izvo zvinoizvo handisi kuvasha iti kumaini pane vaita seki ndevane updated zvirikiti zvatinauyawo ndeekuti sorosaro pane vanhu 9 vafa out of those 9 3 varipirwa 13 vakabuda vari vapenyu and 8 vabudiswa ndeinfomation yatinayo but marescue operations ari kukondina mainvestigations are continuing tine timu dziriko ikoko dziri kuita those investigations but what is people are worried about kuti pane vanhu vamumachiripo pasi nekuretrieva vamwe vafa vasati vabuda kunze that's what people are worried about izvozvo now the causes is another investigation which zvinoigonaitwa neminister of mines and police